kutanga kuti nditi mari kana yakati remittances zvakaiswa kumusha nevana vari kunze kwenyika yakatowanda kupfuura yataurwa iyi nekuti kune dzimwe mari dzinotumirwa dzisingaende through mafinancial institutions kuti dzirekodwe. For example, munhu anokuudzai kuti ndine mari yangu iri kuZimbabwe ndipo mari kuno kuengland, saka zvinoreva kuti munhu anenge angoisa mari kubhengi rekuengland, saka mari iyi haichaverengwa semari yasvika kuZimbabwe nekuti yaiswa kuno. Iyo tora yake iri kuZimbabwe yaatengesa chibage, yaaita sei, yaatengesa motokari dzake. Itsika iyi haina kunaka, itsika inouraya ikonomi yehurumende zvokuti ingadai vanhu vese vaitumira mari nemachannels aripo ana western union, mukuru.com, MoneyGram, dai diaspora by now iritoro over 5 billion yayakatumira in 1 year. Saka in other words, we applaud diaspora. Kuti diaspora is another sector which must be taken very seriously nehurumende because it no contributor as diaspora to the economy in a very unimaginable way.
Ndanzwa muchisoropodza vasingatumire mari kuburikidza nemikana yakaita sana mukuru nemwe vanongoti ndine mari kumusha ndipei mari kuno. Asika kwokupedzisira Dr. Mavaza, mari iyo inozongoshandiswa muZimbabwe chii chakaipa ipapo?
Chakaipa ndechekuti mari iri muZimbabwe yawanikwa muZimbabwe yobva yashanda muZimbabwe. Mari iyi yatengeswa muZimbabwe asi muripo wacho watengeswa hauna kupinda muZimbabwe, wasara uri kunze kwenyika kwabhadharwa. Saka Zimbabwe yaloser into foreign currency coming in. Tinoona zvakai kuti tikatarisisa unoona kuti mari yagara iri muZimbabwe yagara yakatoverengwa kare kuti mune mari yapinda. Saka inenge yaakushanda futi iyo isina kuverengwa kechipiri nekuti haina kupinda kechipiri. Saka inoda kuti hapana chapinda, imari yangotinga yangobva kuruoko rwerudyi kuenda kuruoko rweruboshwe asi haina kuzoenda kwainofanira kuti inge ichienda. Izvozvo tikaongorora kuti munhu azokwanisa kuenda kunotenga muchitoro agokwira bhazi pakuvanokumaonekwa mune petro munyika panofanira kunge pane revenue yarealizwa nehurumende tichikaita zvokuti munhu ane mari yangu yekuZimbabwe ipanhingi wangu indokubhadhara kuno. Hatina kubatsira hurumende, hatina kubatsira hama dzedu, tangoramba takadzisimudzira dziri muurombo. Hatina kuzobatsira kuti mangwana nyika ikwanise kuvatsvagirawo mabasa nezvakasiyana siyana nekuti mari yediaspora ikanyatsokuiswa yeisiva kumwe chete inogona kucreata majobs, inogona kugadzira infrastructure, inogona kuti nyika yedu iwe nyika yakanaka vanhu vagofarira kugara munyika yavo.
Asi nyaya hombe iri kuchemwa nevana veZimbabwe vari kunze, Dr. Mavaza, inyaya yekuti kana hurumende ichikwanisa kunge ichivacherechedza kuti vari kusimudzira upfumi hwenyika kuburikidza nemari dzavanotumira, sei isiri kuzovacherechedzawo kuti vakwanise kuvhota vari kunyika dzavari?
Togona kuvhota zvinhu zviviri. Nyaya yekuvhota, hurumende yakati iri kuongorora nyaya iyi pari kuti vanhu vavhote vari kunze kwenyika. Haiko decision yehurumende yoga, mapato anopikisa hurumende anofanirawo kuitawo come up with their roadmap. Vorambawo vachitokonya hurumende kuti nyaya iyi igoitwawo mareforms iwayo agoitwa. Kana mapato akanyarara akangomirira kuti hurumende ivagadzirire nyika, ivagadzirire mavhoti, ivagadzirire pekutonga, vanongoramba vari kunze. Bato rinopikisa haringopikisa chete, bato rinounzawo nemuono kuti ngationyarara nepamwe chete wovhotawo for these laws, woraisawo mamotion muparliament and then debate them and vote for them. So mapato inaya anongopopota pamarani, itai vanhu vaita vavhote. Zvinotaura parani hazvitauri parliament, hazvina dingindira remutemo zvakatsigira kana zvakatsigirwa nazvo. Saka nekuti kwa izvozvo hatingoti hurumende yoga iri kutadzaba kuti vanhu vari mudiaspora vavhote, tinonzwisisa idanho rakanaka. But hurumende ine zvikonzero zvayo zvainoita kuti vanhu vari mudiaspora vasavhote. Number one, inyaya yekuti hatitorina mari yacho.